safety officer of Garden Route District Municipality, George Cape Town. Pakati ka incident management yakatsinzi kune mashona aripo inini ndinofangwa kundobatsirana kuita language translation nokuvabatsira kuti vazita ataurwa nemakambani savo vaone kuti aripo here palist. From Tuesday pane vanga variko vachitsvakana nehama dzavo, but nezuro Monday pane vazimba 2 akazowanikwa. Saka awanikwa kudaro hama dzaka identified dzika, and it was confirmed. After it's been confirmed, pakaonekwa kuti panga pana Peter Chitiga na obvious Mube. So after that inini ndakabva ndangomobilize a community George nenonzima phase imwe iri kutemba leti community iri padhuze neGeorge Cook. Tingoenda kuti ndopa support since taingohapa wo support chataona hama dzavo, but akazondovapa support. This morning 9 o'clock tabva tasangana paya nemapastors pano vamwe vanonzi Pastor Boundy neringo member rauya ipapo rakati wandei kundopa support nokuwana maideas kuti tingabatsira sei on financial aid. Papo namba yanga iripo vanhu vanga vachitovara over 20 vanhu vanga varipo.
Tombotarisa panyaya yerubatsiro. Rubatsiro rwamuri kutsvaga rubatsiro rwakawanda sei uyezve vanenge vachida kubatsira vanoita sei?
Rubatsiro obviously nderwemari. Ike zvine zvinichata hangu in contact ma relatives vacho kuti what is the way forward after vabva kumochari kuti chii chiri kuitika. But nyaya yemari ndeinenge ichidiwa. Government yemunoyanga ichipromisa kuti ichabatsira nemakofini nerepatriation and the like. But munozama protocols egovernment, it might take a month or 2 months kuti zvive finalized. But isisu as a community, zim community, if takwanisa kuti tibatsirane kuti hama dzedu dziende kumusha, kana hauzobatsira nemari or whatever kuti hama dzedu dziende kumusha, the earlier the better. Saka panyaya yemari apa ndopandirona soti ndopanoda kuti pagadziriswe. Nekuti kana variko vane mafuneral pala, I've been in contact with more boys in its way, Great Hope Funeral Services. Kana vachibatsirawo kuti vakwanisewo kucommunicata nema relatives, zvingabatsira kuti tiite speed up process than kumirira government. Government zvinenge zvine procedures others zvinoshanda nawo. Saka isu tikawanawo rubatsiro rwakadaro zvine zviri nani. Chitiko chakati kamande last week pabuilding panga pane vanhu 81. Pa 81 ipapo still pane 20 vachiri missing. As for today they found 32 deceased persons. Vamwe vari hospitalized, vamwe vakabudawo vasina kuwara vari kudzimba dzavo. Of which 2 ndatuma Zimbabweans, pane umwe 1 watiri kutsvagana nehama dzake. Kuno kaishandisa zita rekuti Nyoni, but rake anonzi Tondirai Magunei. Toda a clear photo yake kuti tipe vanhu veforensics kuti vakwanise kutibatsirawo neidentification, because hapana hama yake iri paground.